Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemari kubva kuhurumende inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo inenge yopatsanura vawoshmenguve navasengezo shabangu vechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change. Dare Rameja Street ropa mukano wekubvisa mari yechibatiso mumwe musikana akasungwa nevebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change musi wa 16 chikumi iro rinotungamirirwa nava Jameson Timba vari muusungwa. Hurumende inoti yatanga kuferefeta chakapa kuti chimwe chikopokopo chemutungamiri wenyika chidone kumasvingo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mune chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navawoshmenguve. Zvinonzi vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo shapangu vazivisa kuti vanguve nevamwe vavo vari muutungamiri havasiri pazvigaro uye kwave kufanira kuitwa Congress. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechikwata chavanguve vawilas madzimure avo vanoti vachabangu havana masimba avari kuzvipa ngatinzwei vachitaura.
Parizvino tisu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa natsavamwe, asi chatinacho chatakaona pachiri vanoti opinioni yakapiwa vachavamwe nevanoti vangange varivo maguta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzi vemusangano.
Saka mutsamba iri kunzi yakanyorwa nemagweta acho avachabangu vari kupa zvikonzero zvei zvekuti vanguve vasatungamiri.
Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu executive inotungamirwa navanguve yakanga ichitungamirwa navachamisa yakaigadzwa muna Mei 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vachavamwe vakaitwa Secretary General musi wa 21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTripleC takasangana musi wa 22 January 2022 National Council pakanga pasina vachavamwe, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri party yeleadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo musi wa 22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahunde vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita Secretary General pachiswa 18 uye kuti vabviswa sei.
Asika ivo vari kuti vane rutsigiro vachabangurwe dare reparamende nematare kuti ndiwo munyori mukuru kana kuti vakafanira kubata chigaro ichi kwete vahunde.
Paramende inoziva kuti mutungamiri weTripleC ndivaniye, iye hazvingagoni zvekuti ivo Secretary General ndivo unodeedzera unonyora masekula yekuti takaenda kukongiri. Saka iwewe kana usina kutonyora uriwe ndiwo wakatokonewa basa, asi hatingatomboti vakakonewa basa nekuda kwekuti vahunde vachiripo ndivo Secretary General.
Ko tichitarisawo mari iri kubva kuhurumende iyi yakaiswa muhomwe mani zviri kufamba sei uye handizvo here zvingadai zviri kukonzerawo matambudziko amaa kusangana nawa?
Matambudziko aya inyaya yemarizvo yekuti kana ukangowati ndiri ndoga saka mayongo yamuhomwe yakozve iwewe, asi inini vaziri mukati muchitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano vose nezvatina zveiko zvino kuti tine maMPs nemakanzerani mari youya yoenda muhomwe nemunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe nemunhu, inofanwa kuenda muhomwe yepato. Kana isingashandiswi nepato zvakuva kuzingaita kuti mani lendari yokunonzi kupa, neanenge akupa mari anenge atoita nonzi mani lendari, nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe.
VaWillas Madzimure ndivo mutauriri wechikwata chebato reTCCC chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vari kutsigira danho ratorwa navachabangu vanozvitiwo ndivo sachigaro vebato iri kumashonaland East, vaFrancis Badzarigere.
So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasingazivo bumbiro remutemo weTCCC party. Leadership iripo yakanzi kuri kutorwa kubva Congress ya-2019 patakavhota kugwero. Takavhota musi wa-25 May huri husiku, marizati akaannounsa musi wa-26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa-26 May makuseni nemusi wa-2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo. Ndo zviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotungamirwa navanyuwe. If you check kuti from 25 May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika, zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo Ncube, vari kuti ivo vachabangwa havana simba ravari kuzvipa here rekudaidzira Congress?
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshman it becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veTCCC, we don't follow individuals. Zvakaita kuti tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments abuzviita munhu wa professor ato diveta mu agenda ye party, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nepo munoziva kuti vachabangu senator honorable senator Chabangu ndivo pare zvino vari recognized ne all state institutions. Parliament ndiye signatory, VEC ndiye signatory, is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya affectwa nema changes aitika aya. Kunoti handizvo vanozvitaura kumedia nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupiwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi, nekudaro vachabangu vada kuita nhafu?
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iuye itori advantage dzichatirerutira kuita process yekuti tisuke pakuita Congress.
Avo vanga vari vaFrancis Badzarigere, vanova sachigaro wechikwata cheTCCC chino sigira va sengezo chabangu vanga vachitaura vari ku marondera ku Mashonaland East kwavanoti ndivo sachigaro. Mumwe mwanasikana anga ari mujeri asi achida kunyora bvunzo dzake dzeO level, Nicole Chabata apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Nicole anzi abhadhare madhora makumi mashanu ekuamerica kana kuti $50. Akasungwa musi wa 16 chikumi nenhengo dzebato Residents Coalition for Change rechikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timba. Vatimba nevamwe vane chitsama vakasungwa nemapurisa musi uyu kuAvondale vachiri muusungwa. Kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, tabata rimwe gweta riri kuvamiririra vamarufu Mandevere.
Nhasi aenda kudare rimhosva, pane mwana wechikoro anga aripo Bhati Wadeo ari kunyora kufu anga asinga posi Bhati Wadeo anko Tabata ndokubata postpona nyaya mangwana mutongi azipa mutongi wake panyaya yedeo. Pane hwani wanga akabviswa pane vamwe akakuvadzwa zvakanainzwa nemapurisa, saka ari kutongerwawo mune imwe koti. Saka koti yati muda kuti iite nyaya yacho yese pahwani abatanidza vamwe panyaya dzedeo. Saka vana muchuchisi vanga vasina kugadzirira kana kutsirawo nyaya yavo kudare yemusungwa hwani iyeyo. Saka ndozvatita zvichiitwa mangwana ndokuzopiwa mutongo wedu wedeo.
Saka iye mwana wechikoro uyu sei anga agara muusungwa kwenguva yakareba zvakadai? Zvanga zvichifamba sei semaziro enyu?
Anga angonyimwa bheo pamwechete kune vamwe vese ndozvanga zviripo. Paangonyimwa vanhu vese bheo, iye anga akanyimawo bheo apa achifanira kunyora maexams gore rino. Paanga angombunikidzwa nevamwe vese vamuchuchisi vazobva vabvuma kuti apiwe batiso nekuti abude andogadzirira kunyora mazamu.
Saka izvi zvinotevera kuferefetwa kwakaitwa nemapurisa here? Nekuti tinenge tatambudzwa kuti vachuchisi ndivo zvavanga vati zvinoda kuti zviitwe kuti vaone kuti uyu mwana wechikoro zvishuwa here.
Zveshuwa. Vana muchuchisi vati mapurisa akandiongorora nekundobvunza nekuenda kuchikoro kwacho vakaziva kuti zveshuwa mwana wechikoro ari kutonyora bvunzo gore rino.
Saka pari zvino vanhu vasara mutirongo vangani?
Vanhu vaiva 77 pakabuda vanhu 18 pari zvino.
Muri kumbokwanisawo here kuvabvunza kuti vari kubatwa sei vari muusungwa?
Tinogara tichivabvunza posipo vanonge vachibatwa zvakaipa, tinogara tichitaurira dare nyaya dzekubatwa kwavanenge vachibatwa zvisina kumira zvakanaka.
Vachuchisi vachiri kuenderera mberi nekuramba kuti vaburitswe muusungwa vachipiwa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vachienderera mberi nekuramba kuti vasabuda. Tine umwe futi anonzi Ronald Odongwa anova mudzidzisi paZengeza, anodzidzisa zvemakombiyuta, anoti vane vana vari kunyorawo mazama, vana ava vatotadzwa kuti vatwe zvakanaka. Zvakatirwa zvichibuda nhasi zvokuti ndiye chete mudzidzisi wemakombiyuta pachikoro ipapo. Mumwe wacho aivapo akashaya uyo Dhongo ari muusungwa. Saka vana ivavo vari panguva yakaoma izvozvo, muntu ari kutonyora mazama.
Gweta vamarufu Mandevere vachitaura vari muHarare. Hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti chimwe chikopokopo chinombofamba nemutungamiri wenyika chidonhe nezuro kumasvingo uko vaita mhemberero dzebhavhude ravo. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana ndivo vakazivisa nezveongororo iyi. Asi vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kunyatsofara nemaburutsirwo ari kuitwa nyaya iyi uye kuti pane vakakuvara here muchiitiko ichi. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinogona kuzokonzera kusagadzikana sezvo vanhu vanenge vongotaura zvemugodzi matsuro. muguzea nezve nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe divi ravo.
Maita enyu azvino pakaitika zvakaitika sezvakaita sezvakaitika nezuro zvekudonha kwechikopokopo chatinotarisira ndechekuti panofanira kuburitswa mashoko mamiriro enyaya yese kuti ndivana nani vakanga varimo uye pani vakakuvara here. Saka kungonyarara nyarara kuri kuitwa kunoita kuti vanhu varamba vachifungira vachigona kufungira zvirizvo kana zvisizvo.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu mubato iri, pane njodzi ipi chaizvo hurumende ikasanyatsobuda pachena?
Panoita kufungira kwekuti ndofunga pane kakurwisana rwisana pari kuitika pakati pevakuru varimo imo mukati mezanupf. Tinonzwa kumashure uko kuti kune vari kuti aiwa mukuru wenyika ngaavandudze bumbiro remutemo awedzere makore. Vamwe vanobva vatoita pane kamitauro kaya kakachitaurwa kunzi pamberi pava Munangagwa pamihwe mihwe unochohwa chohwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinobva tafunga kuti pamwe panenge pane zvinenge zvichiitika. Tinoziva kuti kune rimwe divi riri kuti ayo vamunangagwa vakapedza makore avo two terms dzavo sezvinotaura bumbiro remutemo vachivengavopindawo. Saka izvozvo zvinobva kunyarara kuri kuitwa kunobva kwaita kuti vanhu vafunge kuti pana ndidzo hondo dzemukati mezanupf dziri kuitika.
Ko, vamwe vanotika pada hurumende haisati yanyatsopedza kuferefeta nekudaro zvinotora nguva yakati rebei?
Aiko, vanogona kubudisa anogona kunzi pachirungu mapreliminary statements avanobva vatikudza vanhu aiwa tiri kuita tsvakurudzo. Pari zvino hapana chokunyatso chekuti munhu mwana wezimbabwe akabvunzwa angataura kuti zvinhu zvakamira apa kana zvakamira apa. Ndo zviri kunetsa nekuti apa pane nyaya ine chekuita nechifambiso chevatungamiri venyika. Saka vana vezimbabwe vane kodzero yekuziva. Saka kunyarara uku hayo handizvo zvinoitwa kana vanhu vachitungamirira veruzhinji.
Muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa, vanga vari parunare kuPretoria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeKenya vanoti vatanga kuongorora mweya uri kufemwa nevanhu muguru renyika iyi neNairobi. Vanoongorora nezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanoti guta iri rine mweya wakasviba zvakanyanya zvichikonzerwa nenyaya yedzimotokari dzinoshandisa dhiziri nemamwe mafuta ekufambisa dzimotokari zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe madzimai ari kumaruwa anoti shoko rezvedenda regomarara rakasvika munzeve dzavo, asi dambudziko nderekuti kuzvipatara hakuna zvikwanisiro izvo zvinosiya upenyu hwavo huri munjodzi. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze akashanyira mumwe musha wekwaMaenzo kuBuyera South Manicaland ndokutipa nyaya inotevera panyaya yechirwere chegomarara.
Amai Stella Muchena, vemumusha wekwamaenzo vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva madzimai anenge aine ruzivo rwekuti anofanira kunopota achitariswa denda iri, asi dambudziko nderekuti zvipatara zviri kure.
Tinonzi tariswai nguva ichiripo itooneka kuti tinayo, asi ndaudzwa hazvina zvazvinobetsera nekundangoziva kurapwa hapana utongomire kuti rufu chiuye, nekuti hakuna kwatinoona sadza chaira tina. Hatine nyangwe kubhadhara school fees, taakungogwesha kwakuzotanzirapwa, hatirapwi kumamirira kufa.
Vatiwo rimwe dambudziko nderekushomeka kwemishonga muzvipatara zvehurumende kune vanenge vabatwa nechirwere ichi.
Handira pokutangira, saka zvanenda taona nezvirwere zviri, kenza neBP, ekuti ndakutofa. Saka kai musangotiribata muchione zvirwere musingatirapi.
Amai Elvina Jazi, mumwe mugari wemunzvimbo iyi, vanoti mai vavo nemurora wavo vakashaya nedenda iri.
Vanoongorora vari kuuya vachitiongorora vachibata zvirwere, atibata zvirwere, dzimwe nhambobva ataura kuti tengai mishonga yacho inoita kuti murapike chirwere chenyu chatakubatai, asi ini mari yacho ndine ndisina, saka ndinongotozosvika pakungoregera kana kuri kufa ndotofa. Inini mai vangu chaivo chaivo vakafa negomarara repazamu, murora wangu akafa negomarara rechibereko, saka zvinhu zviri kutonetsa nenhayo kushayawo mari.
Nyanzvi dzezveutano hwemagomarara Dr. Nomsa Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kubatwa uye kuuraya madzimai emuZimbabwe.
So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira, tisingatengi matakeaways zvakanyanya ari kuvhiringidza vanhu vakawanda. And also vakadzi vanga vari active, not just vakadzi, munhu wese basically. Kwanga kusina mota, saka munhu waifamba achienda kutsime, just that exercise kumunda yakabereka mwana kumusana, that activity yaita kuti munhu asazoita obesity kana kufuta kuya kwendataura kuya. Saka zvaibatsira vanhu vanga vari healthy kudhara tichikompea nemazuva ano kurarama kwatiri kuita.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira madzimai nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru uyo unocherechedzwa gomarara repazamu kana Breast Cancer Awareness Month kuti vaongororwe nekudzidziswa nezvegomarara iri. Michina iri muzvipatara zvehurumende zvakaita separenyatwa nempilo inogara yakafa zvinopa kuti vane mari vaende kunorapwa kuSouth Africa nekuIndia. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaSlayman Timios Kwidini vakaudza dare reparamende kuti vanenge vanyorerana chibvumirano nekambani yekuAmerica inonzi Varian Medical Systems kuti igadzire michina iyi. Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kubata veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai, kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru manomwe nemazana mashanu 7500 vanobatwa nemagomarara akasiyana-siyana munyika, uye vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 vanofa pagore muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kuBohera, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitiva eFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI anoti achiri kuferefeta nezvekuda kuurayiwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuFlorida nezuro. Aka ndekechipiri mumavhiki mapfumbamwe vanhu vachiedza kuuraya vaTrump. Kuda kuurayiwa kwavaTrump uku kwakashorwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vari kukwikwidzanawo navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Gunning.
Iyi inyaya inotsinisa zvikuru nekuti America inova ndiyo nyika inotarisirwa kunge iri nyika iri pamusoro maererano nezvekutongwa kwejekerere. Taakuona kuti vanhu vakuda kushandisa violence kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Sezvatinoziva ndeke chipiri vanhu vachinzi vari kuda kuedza kupfuura vaTrump. Zvinotaura kuti muno munyika yeAmerica zvematongerwo enyika zvaita kuti vanhu vapararane zvakanyanya muchirungu atingati ya political polarization, zvaakuita kuti vamwe vafunge kuti tibvise munhu uyu kana kuti munhu uyu atisingade abve pachigaro kana kuti asapinda pachigaro, nzira yakanaka kumupfuudza, kumuuraya. Asi zvinhu zvisingatarisirwe, nokuti muamerica hazvisi zvinhu zvinowanzoitika izvozvo kuti vanhu vanorwisana kana kuurayana kana kupfuurana nenyaya dzematongerwo enyika.
Ko, vamwe vanotiwo dambudziko rinogona kunge riri rekuti munhu anongokwanisa hake kutenga pfuti zviri nyore nyore.
Munhu handione sekuti ndiro dambudziko, nekuti vanhu vane pfuti vakawandisa muno muamerica chaizvo. Asi hatinzwe kuti vanofamba vachipfuura vanoita zvematongerwo enyika kuti mapoliticians. Iyi inyaya yokuti marepublicans nemademocrats vasvika panyaya yekuva vana mukutaura yatambotaura yainonzi political polarization, zvokuti kune vanhu vasingadi kutombonzwa nezvavatrump, kune marepublicans vasingadi kutombonzwa nezvemademocrats. Saka zvasvika pakuti vamwe vanhu vanenge vaine pfungwa dzakasiyana nevamwe vanobva vafunga kuti awi munhu iyi mhandu ngaapondwe. Kune vanhu vakawanda vari kunyora, vamwe vari kusungwa vasati vatomboita action yacho, vanenge vachiti vatrump ngavapfuudzwe nekuti zvavanotaura zvinoita kuti nyika yedu isagarisana zvakanaka. Vamwewo vachiti mademocrats havasi vanhu vanoita zvinodiwa neamerica nekuti vanoda kupinza vanhu vekunze. Izvozvo izvo ndo zvinoita kuti vanhu vaite ukasha. Handifunge kuti nyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawanda ichokwadi yehongu vanhu vane pfuti, asi havafambi vachingopfuura mapolitician. Yes, once in a while tinonzwa kuti paita mass shooting, but zvinenge dzitori nyaya dzimwe dzakasiyana dzematongerwo enyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo semaonero enyu?
Maonero edu, zvinenge zvakakosha kuti vanotungamirira zvematongerwo enyika vaise runyararo munyika, kana kuti vaite nyika kuti iite calm down. Zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemutevedzeri wavamai Kamala Harris dei zvaigona voita musangano navatrump nevamwe vavo sevakuru, pamwe chete nedare remuno recongress, vogara vakuru ivavogara pasi vachitaurira nyika yese kuti toda runyararo, hatichida kurwisana. Politics inyaya dzekurwisana mupfungwa, kwete kurwisana physically. Pakashaya kudaro zvechokwadi, tichanzwa kuti umwe anenge apfurwa zvechokwadi akazofa. Nekuti mazwi ari kubuda mukanwa mevakuru ava vari kuita zvematongerwo enyika ndo ari kuita kuti vanhu vape ukasha hwekuda kuti awi munhu haasi right, saka imhandu ngaapfudzwe. Zvikuru zvakakosha ndezvekuti zvandataura kuti ivo vanotungamira zvematongerwo enyika vakwanisa kutaurira nyika kuti aiwa, tinoda runyararo, tinoda kuti vanhu vasaite zveumhondi zvokuda kupondana. Zvingabatsira zvikuru kwazvo kuti munyika muve nerunyararo, tive nesarudzo yakachena, tive nesarudzo isina kurwisana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vachitaura vari muno muWashington DC. Yave nguva yekuzvitaurira mega zvamunofunga vateereri.
Pastudio 7 makadi hamani shamwari kwese kumativi mana kwamuri ikoko. Tinokumbirawo vanhu vamwari vose, vanhu vezimbabwe, kuti ngatibatanei tikwanise kudzisa mudhara uyu akwanise kubva, arege kubata vanhu kumeso, asaramba achitiudza zvona 2030 2028 achinyebera vanhu apa achizva kuti muchingobva chetongovhota chete obva tozviita futi pakuti handiti obva azvigadzika pachigaro apa achizva kuti munhu anozvinhingirikina anozviverengera maresults ake kuti wahwina. Saka ivo vachiona kuti havadi kunhingirikina, havadi imwe opposition party, ngavangoziva kuti ZANUPF yavo ndo inongotonga chete muzimbabwe. Tobva tabva pavari poroga kuitwa mavhoti.
Pastudio 7 maswera sei kuhama? Aiwa, nhasi handina zvakawanda, ine goko regokwe, asi kungoti basa munobata zvinomwisa mvura. Aiwa, munotida, nokuti vanoti information is power. Vakomana, tiri kukomboregwa ende tiri kuziva. Imbobataiwo vekueducation vativudzive kuti ko kwakazobudeiko, tiwezvo ukununa pane zvakataugwa zvekuNJC NC ko.
Tinotenda kune vatumira mashoko. Aiwa, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutaura nezvezuva reutongo hwejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Tabuka Ncube munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.